Vamudede avo vange vakokwa nekomiti kuzopa umbo maererano nebasa ravo rekupawa magwaro ekuzvarwa zvitupa pamwe nezvimwe vati makore avo haane nebasa ravo vati vanogona basa ravo zvakanyanya zvekuti sangano reAfrican Union pamwe neUnited Nations akatotuma nyanzvi dzavo kuti dzizodzidza kubva kubazi ravo vamudede vaudza nhengo dzekomiti iyi kuti kana dzichida kunzwa makore avo ekuzvarwa dzinofanirawo kubvunzawo vamwe vashandi vese vari muhurumende vatiwo pane vechidiki vakawanda muhurumende vari kutadza kuita basa ravo uye makore haanei nekugona kunoita munhu basa nhengo dzekomiti iyi dzange dzichida kuziva kuti sezvo vamudede vakura havasi kuremerwa nebasa here zvichakadai vamudede vaudza komiti iyi kuti munyika mune vanhu 10.4 million vanokodzera kuvhota uye 5.4 million vanhukadzi vatiwo pane vanhu vakawanda vasina zvitupa vatiwo pane vanhu 1.7 million vakashaya kubva pakaitwa sarudzo dza 2013 kusvika pari zvino
kukubvira muna 2013 toda kuti muone nhamba yatiinayo pano yemadeti yevanhu vakafa is about 1.7 million just after the last election kusvika patiri izvino makombiyuta zvedu anogona kutitora zvese izvi agoita analyze kunyatsokupai kuti ichi ndinai figure inosvisa kai
nhengo dzekomiti iyi dzaudza vamudede kuti hadzisi kufara nemashandiro anoita mahofisi avo vachiti vanhu munyika yese vanonetseka kutora magwaro ekuzvarwa zvitupa nemapasipoti muumiriri wemusikavanhu munational assembly vaprospa musiami vati vanogara kutaura nezvedambudziko iri asi hapana chiri kuitwa navamudede
zvazvinoita dambudziko iroro rekuzvatena nehistory tagara tichitaura tichisangana sekomiti panapa ipi munhu uri kufunga sei kuti nyaya iyi ingabatsirika sei uye zvehandidzi kuti hamuona kuti pane hazvisi kumushuku waere nezera renyu kuti muzvibatsire hazvikwanisiri kuti mundorikana zera nechidiki vambopuwa solution iyi inomosorora
asi vamudede vati vanoziva matambudziko anosangana nevanhu zvikuru sei kunzvimbo dziri kumiganhu nedzimwe nyika uye vari kuita zvese zvavanogona kuti vaagadzirise
taakutaura nenyaya yeborder area chipinge chipinge yakaoma haisi kutamba nayo kwete chipinge iri worse than Botswana pamusana pekuti vanhu vanongopinda kana totora mutare chaiyo iyo mutare mukaenda musakubva kuviwa kukunoona vakomana vakawanda kwazvo vari kubva kumiruko vari kuda mabirth certificates vakuda zvitupa kana mavapa madocuments iwayo vaakumhanyiwa kunotsvaka basa saka maofficers edu pagraund vanoda kuti vaone kuti chokwadi munhu uyu ndewedu here
panyaya yekuti pane vanhu vakawanda vakabatwa-batwa pagukura hundi vari kunetsika kutora magwaro vamudede vati vanonyoresa vanhu munzvimbo idzi nguva nenguva uye havana kuona vanhu vane dambudziko iri vati bazi ravo rine mahofisi munzvimbo dzese idzi uye vanhu vakasununguka kunonyoresa kuti vapiwe magwaro avanoda
ndakanopedza sondi ndiri kumadhependenzi ndiri kuchorocho ndikabva ndikaenda zasi uko ndichinoona kuti zvii zviri kuitika ndikaunganidza madzishe ose tikataura nemadzishe madzishe akapedzisira kuti kwete inini vanhu vedu muno ndimusi kuda kurejista vanhu mamwe madzishe vachitaura kuti vamwe vanouyana namalaisha vana vanobva kusouth africa hazikanonzi baba wake ndiani anongosiya adhamba kana amai hazisinyore izvizvi
vatiwo vanhu vanofanirawo kuziva kuti vanotevedza mutemo kana vachipa vanhu magwaro uye dzimwe nguva vanhu vanotobvunzurudzwa vasati vapiwa magwaro aya vatiwo pane vanhu vekune dzimwe nyika vakawanda vanoda kuwana magwaro emuno zviri kunze kwemutemo uye bazi ravo rinoita basa neungwaru kudzivirira izvi vamudede vatiwo nhengo dzekomiti dzakasununguka kuzoona mishina yavanoshandisa pakupa vanhu magwaro sachigaro vekomiti vachina dhuve vaudza vamudede kuti vanhu vakawanda munyika vari kunetseka kuwana magwaro uye vanofanira kugadzirisa nyaya iyi ndakamirira Studio 7 Harare ndini Godwin Manguja.